manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kurume 24 2024. Makatirira ku Studio 7 nevenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinofikisa ane makore makumi mana nemana chete ndiye akunda musarudzo yemutungamiri wenyika kuSenegal. Dhora remunyika roramba richishaya simba zvinotyisa, asi hurumende ichitsika madziro ichiti richaramba richishandiswa. Zimseki wedzera mazuva ekuti vabereki vabhadhare mari yeO-level, A-level negrade 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato guru rinopikisa muSenegal vaBassirou Diomaye Faye vane makore makumi mana nemana ekuberekwa ndivo vakunda musarudzo yemutungamiri wenyika iyi. VaFaye vange vaine rutsigiro rwakasimba kubva kune mumwe mutungamiri wechidiki akarambidzwa kupinda musarudzo vaUsmane Sonko vaive nerutsigiro rwakakura kubva kune vechidiki vakawanda munyika iyi. VaOsmane vakarambidzwa kukwikwidza vachinzi vainge vasvibisa zita rerimwe gurukota rehurumende. Vainge vambopomerwawo dzimwe mhosva dzakawanda wanda asi dzikaraswa nematare. VaSonko vanoti mutungamiri wenyika iyi ari kusiya basa vaMacky Sall ndivo vaishandisa mabhindauko ekuti vasabvumidzwe kukwikwidza musarudzo. Asi kuSenegal handiko chete kuri kuda kurambidzwa vanopikisa kupinda musarudzo pachishandiswa matare sembato. Izvi zviri kuitikawo kuSouth Africa uko vebato remukonto wesizwe vari kuda kurambidzwa kupinda musarudzo neveANC. Mutongo panyaya iyi wanzi uchapiwa mangwana. KuChad vanopikisa gumi vakarambidzwawo nezuro kupinda musarudzo zvinova zvakaitikawo muZimbabwe umo vaSevia Kasukuwere vakarambidzwa kukwidza nehurumende yeZANU-PF. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata hanyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Riki Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology.
Nyaya yekurambidzwa kwevamwe kukwidza nekuda kwekuti vanoonekwa sekuti vangatore simba kubva kune avo vanenge vari kutonga inyaya isingafadzi kunyanyanyanya kana tichitarisa nenyaya yekuti utongi hwejecheteri utongi hunofanira kutendera ani nani hake anoda kusarudzwa kana kusarudza kuti aite semadira anenge achiita. Saka kana pane avo vaakurambidzwa kungange kuri kuti vari kurambidzwa nenzira dzimwe dzekutovarambidza chaiko chaiko kana kuti vari kushandisirwa matare, hazvisi zvinhu zvinofadza kunzwa izvozvo. Hazvisi zvinhu zvinoratidza kuti kutonga mudunhu reAfrica kuri kuenderera mberi.
Zvinokonzera matambudziko akaita sei zvikasagadziriswa?
Zvinokonzera kuti vatsigiri veavo vanenge varambidzwa pinda musarudzo varamba vaine kunyunyuta. Ndopaya pamunozoona dzimwe nguva kuchimuka vanenge vachizviti varwere rusununguko, vamwani vachivati vapanduke vachiedza kurwisa vanenge vachitonga nekuda kwekuti njira dzekuti vapinde nadzo mukukwikwidza zvakanaka dzinenge dzichivharidzirwa nenzira dzakawanda wanda dzingave idzo dzematare idzodzo kana kutorambidzwa chaiko chaiko nemitemo kana kurambidzwa nezvimwe zvinenge zvichingoitiwa kuti ivo vasagona kupinda musarudzo.
Pfungwa idzi dziri kubva kupi chaizvo vamukonza semaonerenyu?
Ndofunga kuti pfungwa idzi mukatarisa musarudzo dzakaitwa kuRussia takaona zvakaitwa navaputin ndobva vahwina nemupesendeji yakakura zvisingaiti asi pane vamwe vakanga vavharidzirwa kunze. Saka ndinoona sekuti pfungwa idzi dzinogona kunge dzichitapwa kubva kunyika dzakaita sanaRussia idzodzo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology vachitaura vari parunare kuPretoria muSouth Africa. Dora remunyika rinonzi riri kuramba richaya simba zvinotyisa zvekuti pamusika wemukoto pariri kuwanikwa dora rekuAmerica rimwe chete rinonzi riri kutenga madora emunyika anosvika zviuru makumi maviri nemanomwe kana kuti 27,000 kusvika pazviuru makumi matatu nematatu kana kuti $1 to 33,000 Zimbabwe dollars. Pamusika weRBZ unonzi ndiwo wepamutemo nehurumende dora rekuAmerica rimwe chete riri kutenga madora emunyika anosvika 20,945. Asi kunyangwe dora remuZimbabwe riri kuramba richishaya simba gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari kutsika madziro vachiti havasi kuzoregedza kurishandisa senzira yeku sezviri kukurudzirwa nevamwe vari kuti kwave kungopedzera hoko padehwe retsindi. Vamwe vari kutsigira vaNcube vakaita sechipangamazano cheReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vanoti vaNcube hapana zvavangaite zvakawanda nekuti kushandisa dora remunyika nedzimwe mari dzekunze kana kuti basket of currencies mutemo wenyika uye dora reZimbabwe rakanzi rishandiswe kusvika muna 2030. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaGwanyanya.
Ndinofunga mungatondera kana kuti munoziva kuti tiri kushandisa urongwa hwemultiple currency system kuvhenganiswa wemari dzakasiyana zvekunze kwenyika nedzemari yedu yemuno munyika yeZimbabwe dollar ende izvi zvava mutemo. Saka zvazvinoreva ndezvekuti tinofana kunge teera mirayo yatinenge tazvipa sehurumende nekuona kwadzinenge zvakaita zvakafanira zvapekutanga ndo chirongwa chakanaka chinoindikira nyika mberi panguva ino.
Mungajekesa here ipapo?
Panenge pasina vimbo yakakwana pavanhu vakambozungunuswa vakamboshekwa zvakaitika kumashure zvikaonekwa zvakakodzera zvakafanira kudai vagona kushandisa mari yemuno munyika nemari yekunze kwenyika. Saka ndinodaira kuti kana vamutiriniwe vachitaura kuti mari yedu yeZimbabwe tinoramba tichishandisa zvinotaridza kuti vanotya mitemo iripo, vanokudza mitemo iripo, mirawo yemari iripo yatakazvitarira senyika ende nyika zve zvinenge zvakafanira kuti ishandisewo mari yayo. Iyo nyaya yekubvisa mari yenyu muzviso zvevanhu yekubvisa mari yenyu maziso evanhu yakatunzva matambudziko nekuti kuzodzokerazve muda kuti vanhu vachishandisa mari yenyu nimamboibvisa pavari zvinogona kuzokunetsai zvakanyanyisa.
Asika vaGwanyanya, munhoroondo yenyika dzepasi rino hapana ati akwanisa kakuti amboshandisa dora rekuAmerica ozodzokera kuda kushandisa dora rake zvichinyatsofamba zvakazonakawo.
Hazvisi zvechokwadi kuti hapana akamboshandisa dora rekunze kwenyika akazodzoka pachimiro chakanaka. Kune nyika dziripo dzinotoraverengeka Takaita matambudziko atinawo tikadzokera wani pakunoshandisa mari yadzo. Tinatomboenda kure kwakanyanya paZambia chaipa panyika kamutandiri kutaura chechi chemuvhenganiswa wemari chemabukaren chakanga chiripo paZambia. Nazvino kudande chikero chavari kushandisa chikamu ichocho asi vanhu vadzoka pakunofarira mari yavo.
Chipangamazano cheRBZ vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaPersistence Gwanyanya vachitaura vari parunare muHarare. Tabatawo imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa Dr. Calvin Mudzingiri.
Mabasa emari ndeyekuti ikwanise kutenga nekuchengetedza yatingati ndiyo value nekuvawo store of account. Saka kana mari ikange yakutadza kuita store of account isati yakwanisa kuita unit of value and also isati yakwanisa kuita exchange, nyange tikada kuzvimanikidza kuti irambe ichishanda kunenge kuri kupikisana nezvinenge zviri munyika.
Mungatsanangura ipapo kuti munoorevei?
Nyange vakada kuimanikidza kuti ive inotenga iyo isingashandi mashandira nefaunginge mari ichishanda, zvinoita kuti izvo voruzhinji varashikirwe nemari dzavanenge vachishanda kana kuti vashandire pasina, kana kuti zve ivo vemashopu vapedzisire vava kushandisa mari inoita kuti mashopu avo asakwanisa kutenga zvimwe zvitengwa kuti varambe vari mubhizinesi. Inyaya yatakamboona ichiitika pamashure apo kuti mari yakashaya simba, hurumende ikazama kumanikidzira kuti mari irambe ichitenga asi yakazokundikana.
Vamwe vamudzingiri vari kuti ivo vamutuli havana zvakawanda zvavanokwanisa kuita nekuti uyu mutemo wenyika.
Mutemo uripo iyoyo unogona kunge uchitobatsira pakuti chii, vana vamutuli vanogona kuona vachivaremera kuti vabhadhare vashandi vehurumende mari dzekunze. Saka kuti vati rwendo runoro takutongoti tishandise dhora, vanhu vashandi vose vanenge vauda madhora. Saka vanogona kunge inogona kunge chingori nzira yekuti sevanhu vanokundikana kuti vabhadhare vashandi mari dzeforeign currency vanenge vachiti havo kuti vati toramba takashandisa ino, nokuti kuramba vachishandisa Zimbabwean dollar zvinoreva izvo kuti vashandi vacharamba vachitambira chi Zimbabwean dollar, zvinoreva izvo kuti vanogona kunge vane pokunenera pokuti isu takataura kuti tinoda kuti tishandise zim dollar. Saka naizvozvo vanhu vanogona kuramba vachitambira zim dollar. Pachokwadi chiri pachona ndechekuti kana mari isati yakwanisa kuita unit of account, isati yakwanisa kuita a medium of exchange, isati yakwanisa kuita kucreate value of account, hapachisina chokuti tingati yange iripo nyange ikawandisa ikaita matutu, haisi kuita basa rayo rainofanirwa kutarisirwa kunge ichiita. Saka naizvozvo hongu mutemo wakaiswa uyu iri kuona kwaunoonasa kuti kutesa mutemo wemount currency basket of currency itori nzira itori nane, pakuti iye zvino zvinoratidza kuti simba reZimbabwean dollar harina kwaringagona kuwana patingati maexports ane huwando hwokuti mari inogona kubvaya simba.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of the Free State Dr. Calvin Mudzingiri vachitaura vari parunare kuSouth Africa. Kanzuro inoona nezvebvunzo munyika yeZimbabwe School Examinations Council kana kuti ZIMSEC yazivisa kuti yawedzera nguva yekuti vana vabhadharirwe mari dzekunyora bvunzo dzegrade 7, O level neA level. Izvi zvinotevera kuchema-chema kwevabereki kuti vainge vapiwa nguva pfupi yekuti vabhadhare mari idzi. ZIMSEC inoti yawedzera nguva iyi kusvika musi wa17 Chivabvu, asi vamwe vabereki vari kuchema zvakare nerekuti kune zvimwe zvikoro zviri kuramba kugamuchira mari yemunyika. Mukuru wesangano reNational Schools Development Committee vaBani Manokore vaudza Studio 7 kuti zvikoro zviri kufanirwa kutendera vabereki kuti vabhadhare mari idzi nemari yemunyika sezvakataurwa nehurumende.
Nyai ripo ndeye kuti hakuna chikoro chinobvumidzwa kumanikidza mwana kuti ange achibhadhara nema United States dollars kunyanyanyanya takatasana nezvemazamanition ezimitek. Mari haizi kuenda kuchikoro, imari iri kuenda kuzimitek.
Vabereki vakatarisana nedambudziko rekuti zvikoro zviri kuda kuti vabhadhare mari idzi nema US dollars chete, ndeapi matano avanogona kutora kuti vabatsirike panyaya iyi?
Saka kana paine vanenge vanzwa kukunyunyuta vanoenda kuzimitek, nekuti zimitek ndo inoseta mastandards ayo. Kana yatiyo iri kuda kutora mari nema ZWL yozoti tozoda kutora futi nema US dollars, munoenda kuzimitek. Hakuna chikoro chine mubvumo wekuti chitaure kuti tiri kungoda ari ma United States dollars pa ma examination fee. Nekuti iye examination fee yezimitek, zimitek ndo ichazotora mari kuti igadzirisire mazamanishon evana vachanyora.
Tine urombo avo vanga vari vataungana ndoro vatova mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi. Iko zvino tochienda kuna vabhani Manokore vanotungamira sangano reSchools Development Committee.
Chekutanga tinoda kutenda nedanho ratorwa nezimitek pamwe naminista kuti mazuva iwayo awedzerwe, nekuti vabereki vedu vazhinji vanga vari kutambira zvikuru kuti vatrye kubatanidza mari dzemaexamination fee dzavabhadhara. Munayeuka kuti mari idzi mabhadhirirwo adziri kuita ndezvekuti vane mari yekunze yemadhora ekuamerica vanobhadhara nemari iyoyo, uyezve vanobhadhara nemari yemunhingi munomuzimbabwe vanoda kubhadhara vakapuhwa exchange rate yezimitek. Saka kazhinji kazhinji zvanga zvirikuonera vabereki kuchikuru kuti vabatanidze mari idzodzo vabhadhare mafees avanhu. Saka tinotenda nhingi zvikuru kune zimitek nekuwedzera kwaaita mazuva iwayo. Kurudzirawo vabereki kuti taidaitaita zvatoita mazuva isi kuti tingotibate bate kuti mari idzokubhadhara vana vatogadzira zvakanaka ikuyona.
Na kunge danho iri ratorwa nezimitek richabatsira vabereki zvakadii?
Vabereki vazhinji vanga vari kuomerwa. Remember kuti ndoteme yekutanga, teme yekutanga kazhinji vabereki vanenge vachibva mumaholiday Christmas. Vazhinji vabereki vanenge vashandisa mari dzakawanda nguva yechrismas. Nezvipedzezvo vana vanenge vachitanga magredhi matsva. Remember tinge tine vana, mwana wese anenge ari gredhi itsva vanenge vachitanga gore. Saka mafees anenge achidiwa nemayunifomu nemabhuku anenge achidiwa nemari dzakawanda vabereki vanenge vasina zororo. Vabva ipapo pange kakutasirwa zvekuti pabhadharwe mari dzemaexamination. Saka zvichabatsira vabereki kuti vambowana nguva yekufenda. Extension yakapiwa inovava inotipa nguva yekuti vabereki vedu vafenda vakwanise kuraidza mari dzavanokwanisa kuraidza voga.
Avo vanga vari vabhani Manokore, mukuru wesangano reNational Schools Development Committee, vari parunare naTaboka Ncube weStudio 7. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munyori mukuru wesangano reUnited Nations vaAntonio Guterres vati zvakakosha kuti hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas imbomiswa kuitira kuti vanhu vari muGaza vakwanise kupiwa chikafu sezvo vasangana nenzara inotyisa. VaGuterres vataura mashoko aya vari kuJordan uko vari kushanya. Vanopa rubatsiro vanoti Israel iri kuvarambidza kupinda muGaza kuti vabatsire vanhu nezvekudya. United Nations Security Council iri kutarisirwawo kuvhota nhasi pachisungo chekuti hondo imbomiswa munguva ino yakakosha muchitendero chechiMuslim yeRamadan. Varume vana vari kupomerwa mhosva yekuuraya vanhu 133 vakamiswa pamberi pedare nezuro kuRussia vakanzi vazodzoka kuzotongwa nemusi wa22 Chivabvu. Vanhu ava vanonzi vanogara mudunhu reTajikistan asi vachigara muRussia. vanhu ava vakapfurwa pedyo neMoscow uye vanhu zana nemakumi masere vakakuvara. Mumwe murume anogara papurazi reBellevue kuRua anonzi ari kushamisa vana chiremba vakawanda nemakore akawanda ararama sezvo vamwe vakakuvara sezvaakaita vachipiwa makore mashoma shoma ekurarama. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
VaRobson Tamalea vanoti vana chiremba vanokahadzika pose pavanoenda kuchipatara kunotora mapiritsi pavanozwawo kuti vazhinji vakaitwa operation inenge yavo vaiva vatoenda kwamufiga nebwe. VaTamalea vakaita tsaona vakakwira chikotikari vakadambuka chidimbu chakakura cheura hwavo chikabvarura nduru vakasiwa vavo mumamitezo. VaTamalea vaudza Studio 7 kuti vakamboedza kuita basa vachifamba nemadondoro asi zvakatozonyanya kuvhiringa utano hwavo.
Ndabva kufamba nemakrash ndakazodzimana ndakutofamba netsoka dzangu. Saka nenhau yekuti handina basa randinoshanda remaoko, ndaishanda basa rinorwadza. Saka ndakabva ndadhamenji yekafuti kujonizwa wandakaita matumbu. Saka iko zvinezvi ndaane 23 years handidyi sadza. Ndinorarama neraisi. Raisi neporridge ndochikafu chandinodya.
VaTamalea vanoti inyasha kuti vachiri kurarama nokuti vakamboiswa pombi parutivi pedumbu iyo inofambisa tsvina neweti zvichierera mukabhegi kana kuti colostomy bag.
Ndakatombogara ndiine chubhu, ndakaiswa colostomy chubhu yekuitisa weti nokuti ndaana kakuvara zvisine gallbladder. Ndakatogara ndiine chubhu ndichiita tsvina nepasaidi. Saka pandakadzokera njiti ndozvo zvapo zvakazi kuoperatwa kwandakaita makore aya zvakaiko zvinezva tichaita. Vanotoshamisika kutoti makore andararama nekujonizwa kwandakaita matumbu. Ndakatenda kumadokita zvandiri kutonoona anotokanuka kutoti zvakaitika gore ripo vanhu vakaitwa izvozvo hakuna ari kurarama.
Sekuruva VaTamalea vaMusa Puzo vanoti mhuri yavo yakatombobatidza moto nekutenga mombe vachigadzirira kuviga VaTamalea.
Robson takanzwa kuti atakurwa aenda muchipatara akatombosvika pamuchena mombe ikatourayiwa kumusha tichitofunga kuti munhu ashaya asi takazonzwa kumvuripenyu asi shoko ranga ratofamba kuti makore anga aita anga asingapona. Saka tisi taigara mutaundi saka akatombogara nesu kusvika akukwanisa kurebva kufamba.
Gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora vaudza Studio 7 kuti nyaya dzakadai dzakawanda uye vamwe vanhu vanotomukira kumochari chaiko. Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vatsinzirawo vachiti vakawanda vanhu vanomuka kubva kuvafi.
Makesis emhando iyoyi okuti munhu anozina madhokota haiwe wasarurwa nevhiki imwe chete kana nemwedzi imwe chete kuti ufe akawandisa okuti munhu iyeye anogona kutozorarama mama makore kana madecades akawanda after that. Chikonzero ndechekuti izvo madhokota anenge ari right paassessment yavo. Tinoasesa panyama nezivo yatakapiwa naMwari yepanyama, asi hatisi isu the ultimate panyaya dzeutano neupenyu hwevanhu.
Dr. Madzorera vaendera mberi vachipa mufananidzo womo mukadzi akafa akanomukira kumuchari ave kunzwa chando.
Isu kuchechi kwedu takamboita vamwe gogo vaiva totora kuma60 years vakaitwa operation kuburuwayo yemudungu futi vakafira mutheatre vakaendesa kumochari vakanorara ikoko vakamuka tikanzwa kuti gogo vaya vamuka vaakufamba vapenyu. Hanoti mochari ndofunga mochari technician ndiye akavaona vachingogogodzawo mabhokisi vachingobvunza kuti ndiri pai muno muri kutonhora sitereki. Ko munhu afa kutheatre amuka? Gogo ivavo takazonamata navo mamakore anodarika 10 vakazofa havo enatural cause isinei neoperation yavamboitwa pakutanga.
Kudzoka kwevanhu kubva kuvaka kunozikanwa nezita rekuti Lazarus syndrome zvichitevedza nyaya yemubhaibheri yaRazaro uyo akamutswa kubva kuvafi naJesu mushure memazuva mana. Ndakamirira Studio 7 kuRua ndini Ropafadzo Mapimidze.
Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica nhasi tiri kutarisa zviri kubuda kumatare emuAmerica. Uko vaimbova mtungamiri wenyika va Donald Trump vari kupomerwa mhosva yekubhadhara mumwe mudzimai mari yevharamuromo mushure mekuita bonde naye uye imwe nyaya yekunzi vakabira guta reNew York mari vachibhadhara mitero iri pasi pasi. Mukuziya nezvenyaya iyi mutori wedu wenhau Tanonoka Wande abata gweta vaKennedy Masie.
VaTrump vari kupinda nenyaya mbiri mumatare nhasi kuNew York. Imwe yacho ndiye kunzi vari kupomerwa kuti vaikavharidzira anganzi masex scandals avari kunzi vakaita vasati vava president, vachida kuvavharidzira kuti asazikamwe nevanhu vasati vapinda mupresident panguva yavakapinda papresident makore apfuura. Imwe yacho yechitwo inyaya yavakaisawo zvekare kumatare vachiti varikuda kuapila judgment yedefamation yavakapuwa nematare edzimhosva. Saka pari kudikanwa mari inosvika 454 million kuti vaTrump vape sechibatiso kukoti kuti vakwanise kuti judgment yaiswa nekoti iyoyo isuspendwe kuti vazoapila.
Nyaya yakanyanya kuipira vaTrump apa ndeipira Masie uye nemhaka yei?
Pamanyaya mbiri idzi yakanyanyoshatisa inyaya inokwanisa kuvaendesa kujere yekunzi vakavharidzira atikati masex scandals. So inyaya iyi vakatongwa vakabatwa nemhosva zvinoreva kuti vanokwanisa kuenda kujere ende zvinhu zvinokwanisa kukanganisa upresidenti wavo kukambena kwavari kuita sapresident. So because kana vakangokonvictwa chete it means kuti havachakwanisi kurana sapresident.
Imwe nyaya yavakatarisana nayo ndeipi vaMasia?
Tisinga downplay yedu imwe yacho yechitui inovawo zvekare yatikati pachirubu iri equally serious. Nokuti vaTrump vakatadza kupa mari yechibatiso yavari kunzi va Windsor nedare inova 454 million. Zvinoreva kuti maprosecutor vanokwanisa kutanga process yekutanga kuattacha mabank accounts avo, kuattacha mapersonal properties avo anenge ari muzita mavo kuti vakwanise kureza mari iyoyo. Saka iyi inobva yaita dambudziko kune vaTrump kuti vanosara vasina chekubata.
Avo vanga vari gweta vaKennedy Masie vanoshanda nesangano reAll Hands on Justice vachitaura vari parunhare rekuTexas naTanonoka Wande. Asi zviri kubuda kumatare vaTrump vazonzi nedare vabhadhare mari yechibatiso inosvika zana remamiriyoni nemakumi manomwe nemashanu kana kuti 175 million kwete yavanga vambonzi vabhadhare pekutanga inosvika madhora mazana mana nemakumi mashanu nemana kana kuti 454 million. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nasi tichange tichikurukura nezvechirwere cherurindi kana kuti TB. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 1360 1540 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6. Munokwanisawo kuteerera zvirongwa zvedu mangwana nenguva dza 7. Asi iko zvino sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri webato rinopikisa ane makore makumi mana nemana chete kana kuti 44 years ndiye akunda musarudzo dzemutungamiri wenyika kuSenegal. Dhora remunyika roramba richishaya simba zvinotyisa, asi hurumende iri kuramba yakatsika madziro ichiti richaramba richishandiswa kusvika muna 2030. Zimsek yowedzera nguva yekuti vabereki vakwanise kubhadhara mari dzedzidzo dzegrade 7 o level ne A level. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Taboka Ncube munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda bakuvi